lalo. It's gonna be lalo.
Gender.
Teko.
No limits.
Fimero. Nishati swidea.
Nash nation.
Yellow fata coat. Pancha sofa. Pancha sofa kanam sat matsoka. Ona iva chancherera gomba bless aine kutita isimbisana panai macharajita kushinga kwemachita zvikanzi zvaita toda kunobata zvita ngatisimbisane pamberi pechita zvikangonzi zvaita harichatsengeka gwinya macharajita kushinga kwemachita zvikanzi zvaita toda kunobata zvita ngatisimbisane pamberi pechita zvikangonzi zvaita harichatsengeka gwinya Jesus no go leave no man in a garden. Sister no go work in place of a shovel. No go, no go area. Cousins and my right when me we focus. We praise Sisi Ricardo, he answers. Muzendo da kuwa reach out then purchase some SMS and text them louder. Tell them a king is watching over your shoulders. We bounce, we don't bow to the idols. We got face from the Bible. Nyama padzaneta opa wanziri mwe simba iro. Simba iro, simba. Some energy, we got the energy. Yaka wanda toi wana kuma enemies. But anyways, we hope for better days. Kwatino vando kuno tangira charity. Macharajita kushinga kwa majita. Shikanzi zaita toda kuno bata shika. Kati simbisane pamberi pechita. Shikangonzi zaita richa tenge kagwinya. Macharajita kushinga kwa majita. Shikanzi zaita toda kuno bata shika. Kati simbisane pamberi pechita. Shikangonzi zaita richa tenge kagwinya.
Toi toi ho. Toi toi ho. Toi toi ho. Toi toi ho. Toita semfiri mundi nange sikau Kweze kune marimanya uno ifuta Toda matora hau Havachati zora hau Semkaka sakora hau Lava shora hau Ndi matafora hau Vachiti shora hau Vanoru masora hau Tiri makora hau
Majara jita Ajite kumanikiza Kana tika shika za jinja
Tiri mbambi mbo unzadisha
Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zaita toda kunobata shita Katisimbisane pamberi pechita Shikangonzi zaita haricha tenge kagwinya Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zaita toda kunobata shita Katisimbisane pamberi pechita Shikangonzi zaita haricha tenge kagwinya Disimbise mumukoto Zemura chikota pea Chabaka moto Vaudze vaindinye Kutizi chabata ope I'm okay, I'm okay. Yellow father God, pancha sofa, pancha sofa kana msat mazoka. Ona iva chancherera gomba blessa ine kutita isimbisa na pandaiti.